manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 19, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We need to step up and enhance our preparedness and response to this case.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus.
Zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vanenge vakabviswa zvikoro muchikari. Saka sepeuzi zvechokwadi hatipo kuzvikoro zvakasangana vadzidzi vedu. Nekuti musi wa 20 zvitazvitambira zvatumanoka kuti vanhu vange vatobva nokuti chiro chakaipa ichi.
Masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus. Mapato anopikisa kuenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus panguva iyo masangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhwu kuState House uhwo huri kudaidzwa kuti National COVID-19 Preparedness and Response Plan vaMnangagwa vati ibasa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere checoronavirus chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
This calls for extraordinary measures and responses. Even though so far the pandemic has largely affected countries with advanced health systems, they also have struggled to control this pandemic.
Gurukota rezveutano vaobedaya moyo vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe vachiti izvo hazvifanire kuita kuti Zimbabwe irare nezamu mukanwa. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo chirwere checoronavirus chiri kupararira nekukasika zvokuti chava kutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji. Kunyange hazvo vaMnangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe nzira dzekudzikisa mukano wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Mamwe masangano evarayiridzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo. Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana kuti chirwere checoronavirus chitapuriranwe.
Saka muzvikoro vana vanoswera vose muswere wezuva vakaungana pamwe chete vanodarika zana. Izvo zvinopikisana nemashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika. Taonazve kuti hapasati patorwa matanho akasimba muzvikoro kudzivirira denda iri. Tatarisa zvikoro zviri mumaruwa zvizhinji zvacho hazvina mapombi emvura, hazvina mari yekutenga sipo dzekuti geza maoko kuvana nekuvarayiridzi. Uye zvetatarisa kuzvikoro zviri mumadhorobha kuti vana vazhinji vanokwira michovha vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, zvinobvuzova kuti pave nedambudziko rekutapurirana chirwere ichi muzvikoro kana paonika umwe anenge achibata.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association vaTapson Nganunu Svanda avaudza Studio 7 parunhare vari kubulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira Zhou vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva nemuvhuro.
Asi kana hurumende ikatadza kuvhara zvikoro zviri official, tinoona kuti tichangoengarejawo varayiridzi vari pasi pesangano redu sePTUZ uyezve nevana vechikoro nevabereki kuti tivhare zvikoro kuti hurumende izoona kuti haifani kunge ichigembula kana kuita maexperiments nesu, nokuti chirwere checoronavhairasi chirwere chakashata.
Mumwe mubereki nevana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, amai Blantina Mukwesha, vati vave kutyirawo upenyu hwevana vavo, izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarayiridzi.
Inini semaonero angu ndiri kuona kunge tukisa vana vedu pariski. Nokuti paanoenda kuchikoro ikoko anogona kunosanganawo nevana vanenge vane chirwere ichocho, votakurana necoronavhairasi yeuya nayo kumba. Patichabudawo kumba tichiendawo kumabasa tichatakuranawo nechirwere icho tisingazivi, saka handione kunge chinhu chakanaka kuti vange vasingaendi vachienda kuchikoro ngavambogara kumba.
Gurukota rezvedzidzo vaKaini Matema vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio 7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro. Sangano reWorld Health Organization rinoti coronavhairas yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere, uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika 220 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaziisa kuti zvikoro zvave kuzovharwa nemusi wechipiri 24 kurume, kwete mukupera kwesvondo mbiri sezvavakambenge vazivisa. Mugwaro ravaburitsa nhasi vaMunangagwa vati vatora danho iri mushure mekunzwa zvichemo zvevabereki pamwe neboka rezvedzidzo kuti hurumende yavo itore matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi muzvikoro. Sangano revarayiridzi rinosanganisirawo Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe anga achikurudzira kuti zvikoro zvivharwe mangwana musi wa20 kurume. Mutungamiri wesangano reProfessional Educators Union of Zimbabwe waWilson Makanyaire vanoti vaMunangagwa vakatononoka sezvo sangano ravo rakatomisa nhengo dzaro kare kuenda kumabasa kubva pakangoziviswa navaMunangagwa kuti havachabvumidzi kuungana kwevanhu vanodarika zana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakanyaire pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vajonga, isu sesangano reWorld tanguri tadzidza vadzidzisi vedu vose muzvikoro vaMunangagwa vakatononoka. Takatovatangira izvo takava zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vaifanga vakamiswa zvikoro nechikare, saka sepeuzo zvechokwadi hatipo kuzvikoro takasangana vadzidzi vedu zvekunzi musi wa20 izvo tazvitambira zvatomanoka kuti vanhu vange vatobva nokuti chirwe chakaipa ichi.
Saka danho ramaita iri vaMakanyaire rekubvisa nhengo dzenyu muzvikoro richasiya papi nyaya dzegadziriro dzechikoro sezvo hurumende isina kutora danho iroro? Hamuzonzi matiza basa here?
Aiwa, kutiza basa mwana wamai vangu noupenyu zvinhu zvekatisiyanei. Nyango vakatatiza basa asi satiza noupenyu. Basa rinotsvaga rimwe, nyango vakati rapera asi upenyu ukaguri hwapera hwapera. Asi handifungi kuti vangasvike pasiteji yekuti tatiza basa. Tatochengeta vana vezvikoro, tachengeta vadzidzisi, tachengeta kuti zvirwere zvigokupararira. Hurumende haina mari, so tikangoira tarega chirwere chichipararira nyika inotambura ikanhonga masvosvine mukanwa. So tatobatsira zvikuru, handioni paine nguva yekuti tinge tachiza basa. Kana vadaro zvavo kunenge kwakungoda kungotsvaga uta mugate kana kutumira mhosva pasina, asi chokwadi chekuti chirwere ichi chikasa chichipararira kunyika yeZimbabwe isina mahosipitari anoshanda, isina madhokota, isina manesi, vanhu zvishuwa vangaraka zvakapera nekufa. So zvakakosha kuti tidzivirire kutambura kwevanhu kana kuchengetedza basa. Kana basa rikapera tinotsvaga rimwe, asi ringagopera neiko? Vadzidzi ndo vamwe vava hakuna vamwe muZimbabwe.
Zvikoro zvipi uye zvingani zvamabvisa nhengo dzenyu?
Teuzi ine mamembers nyika yose, mitunhu yose. Isu seutungamiri tangoti vadzidzi vose veteuzi budai muchikoro muchengetedze upenyu. Pari zvino ndichiri kumhanya hangu muchekutwesto ndigere kuwana ripoti kuna kodzinda wedu kuti zvamira sei. Asi isu seutungamiriri tangopa instruction yekuti budai muzvikoro matunhu ose.
Avo vanga vari mukuru wesangano revarairidzi Professional Educators Union of Zimbabwe, vaWilson Makanyaire, vachitaura vari parunhare vari kuchegutu neStudio 7. Apo nyika iri mushishi rekugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinda munyika, zvimwe zvipatara zvinoti zvave kutora matanho ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weparirenyatwa Group of Hospitals, Valinos Dire, vanoti kunyange hazvo chirwere checoronavirus chisati chapinda munyika, vave kutora matanho pachipatara chavo ekuchengetedza vashandi nevarwere kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Vadhire vati chipatara ichi chichange choshandisa magedhi maviri chete kupinda pachipatara apa, kuitira kuti vakwanise kunge vachiongorora vese vanopinda pachipatara apa, kusanganisira kutora temperature dzavo.
Chipatara chiparirenyatwa Group of Hospitals chatora matano ekuedza kuchengetedza varwere, vashandi uye vanoshanya pachipatara. Nekudaro zvinotevera ndizvo zvichange zvichiitwa pachipatara pano. Vanouya netsoka vese vachashandisa gedhi rimwe chete riri kuna Leopold akawira. Vanofamba nemota vachashandisa gedhi riri muna Mazoe Street. Munhu wese anopinda muchipatara chiparirenyatwa Group of Hospitals anofanirwa kupfuura nemutendi achiongororwa asati apinda muchipatara.
Vadhire vatiwo vava kubvumidza vashanyi vaviri chete pamurwere mumwe chete, vakatiwo vanhu vaviri chete ndivo vave kubvumidza kuperekedza murwere anenge achiuya kuchipatara cheparirenyatwa.
Vanhu vaviri chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchipatara nemurwere, uye murwere wega wega anobvumidzwa kushanyirwa nevanhu vaviri chete panguva dzakatarwa. Chekupedzisira, vanhu vese vanopinda kana kubuda muchipatara chedu vanofanirwa kugeza maoko.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana zviri kuitwa nechimwe chipatara chikuru chiri muHarare cheSale Mugabe, sezvo vatanga tanzi titaure navo Dr. Chris Pasi vanga vachiti vari mumusangano wokuziya matanha vachatora pakudzivirira chirwere ichi. Mamwewo mahofisi mudhorobha reHarare atangawo kushandisa mishonga yekuchenesa maoko pavanhu vanopinda mahofisi aya kana vanoshandisa mahofisi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo muZimbabwe musati mabatwa munhu ane coronavirus, vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera veMDC vanoti zvakakosha kuti nyika iedze nepainogona napo kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika. VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende iongorore zvakadzama vanhu vese vanobva kunyika dzine chirwere checoronavirus vanenge vachipinda munyika.
Munhu wese anouya achizokumbira kutestiwa kana ane zvinoratidza kuti ane infection murespiratory tract yake kubvira kumhino kusvika kumapapu, mune iye ngaangotestiwa. Hazvina mhosva kuti izvo chirwere chake chakasimba zvakadini. Hatifaniri kumirira kuti vanhu varare mumubhedha tisati tavatesta. Chimwe chechipiri ndechekuti izvo hatisi kutesta zvakakwana muZimbabwe. Kuti tibate macases ese ecovid-19 anouya muno, mutofanira kutesta vanhu vakawanda, mathousands nemathousands, ndokuti tibate vanhu vashoma ivavo vanenge vane zvirwere checovid-19. Saka ndinokurudzira hurumende yedu, zvichida dambudziko ratinaro nderekuti hatina matest kits akakwana.
Vachiparura gwaro rekuti nyika yotora matanho api kugadzirira kudzivirirwa kwechirwere checovid-19 nhasi muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati basa remunhu wese munyika kudzivirira chirwere ichi. VaMunangagwa vati nyika inofanirwa kudzivirira nepese painogona napo chirwere ichi, sezvo munyika muine vanhu vakawanda vane utano husina kumira zvakanaka, izvo zvinovaisa panjodzi huru kuchirwere ichi. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chaparara munyika dzakawanda pasi rose. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe pasi rose, uye vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muAmerica asharukudza zvikuru muchuchisi mukuru weAmerica waWilliam Barr nemabatiro avakaita gwaro rakaburiswa negweta rakaferefeta kupindira kweRussia munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Nyika dzinogadzira mafuta ekufambisa dziri musangano reOPEC dziri kukurudzira kudzikiswa kwekugadzirwa kwemafuta aya kusvika pamabharero miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru pazuva kuitira kuti mitengo igadzikane iyo iri kuvhiringwa nechirwere checoronavirus. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vachitarisirwa kuita musangano muHarare nevamwe vatungamiri vemapato madiki ari pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, avo vakapa hurumende yavo zvinyunyuto zvine chekuita nekusafara kwavo nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yePOLAD muzvinafundo Lafumo Madhuku vatenda kuti vanga vachisangana nhasi kuti vazive nyaya idzi. Asi vamadhuku vanoti pane mutambo mukuru sezvo vamwe mubato reZANU-PF kunyanya gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuti hapana kudududza panyaya iyi vachiti hurumende yeZANU-PF yakavhoterwa zvinomutsindo nekudaro ine masimba ekuwandudza bumbiro remitemo. Vanopikisa vanoti kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanangana nekuendesa masimba kuna vamunangagwa zvinonzi neZANU-PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri muchirugwi. Koiyo POLAD ine chairi kuita here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadhoku Chivasa pamwe nemunyori anoana nezvesarudzo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume. Totanga kunzwa kubva kuna vaMafume.
Vakuru vakati tiri muchisakasaka chinozvinzira. Kana pane chiri kushanda zvokwadi hapana achiona. Nokuti tikarangarira POLAD payakatanga zvainzi ichange ichigadzirisa mutemo, ichange ichigadzirisa ikonomi, ichange ichigadzirisa kuwirirana nedzimwe nyika kweZimbabwe. Asi tikatarisa nyika mambiri ayaita yangova mavhiri mudenga, yapidiguka. Vanhu vacho vari kutotungamira POLAD wacho vanoda kutochinja constitution, haasi kukonsulta. Vanhu upenyu hwavo hwava kuvava kudarika pazvakaitwa zvePOLAD. Chinobuda hapana, chatinongovaona vanenge vari mumahotera pano nepapo, pamwe pacho vanofidha hove kufamu kwapurezidendi kunova iko kwega kunenge kuri kungorimwa. Kwese kwese kwakarimwa shara nyika, haitisitorina kana chibage chokudya. Corruption yatekeshera nyika. Mudzveniriri nemapurisa ari kuita ukasha hunotodarika hwanga uripo, vamugabe varipo.
Vachi vasatipe pfungwa dzenyu pane zviri kutaurwa navaMafume izvi.
Ndingati kubva patanga zvePOLAD chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti POLAD basa rayo hariti rokuti ndiyo hurumende iriko sezvinenge zvichida kusajidzwa navaMafume. POLAD basa rayo ndekuti mapolitical parties ari kuPOLAD, kureva kuti mapolitical parties asiri ZANU-PF inenge yava hurumende izvozvo. Basa rayo nderekuti kana pane pfungwa dzavanenge vanadzo vari kwava kutipa kuhurumende inenge iripo. So dziri apo kuhurumende kuti inenge ira kutora pfungwa idzere kana anenge ari kutora pfungwa idzere. So tingati sePOLAD tabudirira zvikuru nokuti vhiki rapera ndipo patakakwanisa kunge tipa kuna purezidendi vamunangagwa. Zvakabuda kumakomiti zvedu ese zvatotarisa zvinofanwange zvichiitika, zvinosanganisira mitemo yese yanga itakwa navaMafume kuti mitemo ivandudze nezvimwe zvose izvo. Takapa purezidendi last week vakati ivo vachadzoka kwatiri kuti vaone kuti zvinhu izvozvo zvakazvipakisa zvinenge zvakamira sei. Saka chakakosha ndechekuti POLAD iri kuita basa rayo, asi kuti basa rePOLAD harisi kuti vange vari hurumende, vaMafume vari kuparliament. Chakakosha ipapo kuti vateereri vazive ndechekuti haisi nyaya yekungotsika POLAD kuti POLAD hapana zvayaita yadai. Ivo vasiri kuPOLAD chii chavaita kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika? Nokuti tiri kuona kuti vamwe mapato asiri kuPOLAD anenge ari kunyanya kutokonzeresa nekudii nekuda kutaura kuti vatanga kugara zvakashata zvekuti aiwa polaidi atazoona zvaaita chii zvonge vamakumi vakanwa kuti mapati ari kupariamendi itori ZANUPF neMDC ka mapati ane makanzu akawanda iZANUPF neMDC saka ivo ngavasangonyaya kukonzerera pakutaura zvekuti vai polaidi haina kuita zvakati ko ivo zvavaiti vaita ndezvipi
vamafumi hanzi zvii zvamaitawo
uku kwakunzvenga nyaya yako yemunhu anenge asina zvekutaura kuti chii chaakaita zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti inflation yanyanyisa zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti masalaries haachakwani zvinoda kutaura kwakadini kuti tione kuti vanhu havachina chouviri vanhu voshungurudzikwa upenyu hwovava segavakava hazvidi kuti titaure kwakawanda nyaya yairi mudariro ndiyekuti kwanzi Pollard iri kusevenza here kumwe kwese uku isusu titawana maprograma tichataura zvekuti kupalamendi kuri kusevenza isusu takati Pollard haina chainobetsera nechainowedzera panyika kana ivo votaura ivo kuti aiwa nendiwo muri kwauri iwewo uri kokoko chii chauri kuita ikoko kunzvenga nyaya yatiri kutaura vanhu votambura vanhu vodya nhoko dzezvironda vanhu vofira mudzimba vanhu havachina mushonga vanhu havachina mari yavari kutambira asi vepollard tiri kuona vachiungana vachifuta vachidya vachipuhwa chino nechocho nehurumende vachigariswa mumahotera
vachivasa
aiwa ndofunga kuti aiwa nyaya ndofanga kutanga ndapindura zvavanga vachitaura kaizvo
pindurai
kuti isusu ka nyaya yatiri kutaura ndeyekuti ndinoda kuti point rangu rinzikweka nevakateerera handizvo kuti kana kupollard kusiri kushanda isusu tiri kuti kuri kushanda nekuti basa repollard nderekuudza hurumende iripo kuti chii chingagadziriswa handizvo
avo vanga vari mutauriri wenational constitutional assembly kana kuti nca vamadhokuchivasa vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvesarudzo muMDC vajacob mafume vachitaurawo vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bene, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu tinozivawo zvakare kuti munguva dzino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tiine zvirongwa zvedu munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu
yeVOA shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
ndinonzi Linette Mwashita and izvizvi ndiri kugara muMilan Italy zvandadzidza ndezvekuti basa raunaro kanori munhu anoshanda overseas basa raunaro rinokuafektawo panguva yemaquarantine nekuti inini ndanga ndiri freelancer asina a long term contract anga angori ne short term contract izvozvi sezvazviri ndiri paposition yekuti pakupera sokwemedzi handina assurance handina guarantee yekuti mari ndinenge ndinayo saka korona ichingopera chete ndava kutotsvaga basa rine long term contract rinodichengeta semushandi ndoziva kuti kana pakaita emergency situation futi kambani inotondichengeta inondichengeta pakundiitira medical aid inondichengeta pakundipa mari ndiri kumba kuti ndigone kuzozvichengeta ini semunhu ndozvacho zvandadzidza
tina Divine Mhlanga ari panapa ari kuchina ari kuWuhan hello Divine
hello sister Marembe
tinofara mukoma mabva mapinda muri kuWuhan ukoko
hano inini ndiri kubasa ndaitoitawo zvebasa kuno bedhizasta rakangotangawo titoro paholiday tavhara January takutomirawo takauti kuma 15 different ndopakatanga dhizasta iro takangoudzawo nzi garai mumba then takangoteerera but problem yarangoitika ndeyekuti chikafu chakange chazopera of which kutenga pasapo changa chakudhura so sevanhuwo takazongoitirawo musikanzi notida kujamajamaina unotenga kuanimamasupemaket the problem is hapana statement rataishua rinoratidza kuti tauni inogona kuvhurwa anytime
pari zvino hurumende imomo muchina isati yakuudzai kuti Wuhan inovhurwa rini
isati yatiudza setakangonzwa ndechekuti magovernment office akavhurwa nani but before the seat tataudzwa kuti inovhurwa rini
ko kumabasa uku vari kukubhadhara here zviri kufamba sei
like inini basa rangu ranga riri teaching so the thing is they pay you kana vakubhadhara so it's very difficult to get money mari yatanga tichisenza ndaitange takachengetawo yemari so pamwe pacho inosvika pakupera maizira tinotoziva toti hapana havana kupiseyar pakaita songe korona yapinda muzimbabwe vanonga vangoteedzerawo zvekutaura kunge chikafu ndofunga vari kuziva kuti the best way
ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
Live talk na 8 p.m. tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera.
Your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste.
It was slim.
Put my hands on your waist. Ask your little girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number? So I called your place. Trying to make you dish all your mates.
So what you saying, ma?
Cause the chick with all your grace shouldn't give love to all those fake.
That you be dating, ma.
Baby, good daddy, tell it tight. When it's in, it's a guy, you good to the back. Came through old school, ding and black.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remutemo yenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini Jonga Kandemire, tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.